Ndipo ndechekuti kuti ma exam fees akakwidzwa nezvimuseke. Saka varairidzi sevabereki vakandiita manheti kuti ndinyore tsamba kumapurisa tivape notification yekuti tichamacha musi wa27 ende musi wa27 tikumacha tichienda kuparliament tinovapa tsamba yekuti hazviiti kuti masalaries evashandi anokwira ne100%, maexams okwira ne4000%, kuramba takanyarara. Chepiri ndechekuti tinoda kuti parliament ikwanise kuudzawo president Mnangagwa kuti iyi zvinhu zviri kunetsa, we can't survive. Vana vevarongo vachatadza kunyora maexams. Magirl child ndiye achava victim hombe, nekuti mubereki anenge aine mwana mukomana nemusikana achaopta kuti mukomana aende, musikana afari. Koitawo vabereki vane vana vanenge vaine disability, vana ivava vakutongosacrificewa. Kurevaizwa kuti hatingarambi takanyarara education ichivandalizwa. Nepamusana pekuti maexams haafaniri kukomodifaiwa. They are not supposed to create an exam industry. Vana vanofanira kunyora because ndo gate racho rinovaita take to prosperity. Saka kana gate iroro rikavharwa nepamusana pekuti pane vari kuda kudya, hationi tichienda mberi. Ndosaka tiri kudimanda kuti exams must be made accessible and vana vanofanira kunyora vati vanza kuafoda. Vana nherera zvinochengetwa nanambuya nanasekuru kumusha uku voitawo sei.
Saka munoona here imi kuenda kuparamende iri iyo nzira chaiyo ingagadzirisa dambudziko iri?
Ngatinzwananei. Hapana nzira chaiyo chaiyo, nokuti kana zvinhu zvekuti pana nzira chaiyo chaiyo kutoita kuti zvinhu zviomarare. Best way ndeyekuti tikuda kuti malegislator aunderstande kuti maconstituents vakavavhotera vana vacho vari kumaruzevha nemumaguta mavachagononyora maexam ndechekutanga. Saka parliament tioda kuti tikwanise kuti parliamentary processes dzudze executive systems kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, issue ingai adreswe.
Ko iyo hurumende iri kuti panyaya musati maenda kuparamende mamboidzawo here kuti munge muchiengaja mapazi anobata nyaya idzo dzedzidzo?
Ichokwadi ichocho ndokumane zuro kana makatarisa padande mutande rangu reTwitter, zimuseki yakandinyorera tsamba ichitaura iyo kuti mamwe maunion akanga ariko kwakaitwa musangano wekuti maexecutives akwidzwa. Isi hatina kudanwa sezvo vanogara vatiti. Isi hatigoni kunyarara zvinhu zvichishatira vatinotungamira nehama dzedu. Saka isi tinoramba tichingotaura kuti kana vaitida kuadresa maproblems edu ngavateerere kune vanhu vanonge vachireza maissues iwayo. Tiripo ndechekuti hatinganyarari zvinhai vakomana, nekuti zvinhu zvanzi zvakwira. Saka zvese ngazvikwire, kwete. Ngavaadrese maproblems evashandi, maproblems evarombo, ende hatigoni kunyarara vana vachidisadvantagewa. Bumbiro remutemo rinoti access to education inofanira kuwanikwa nemunhu wese. Kana access to education yacho isawaniki, zvoreva kuti hurumende haisi kukwanisa kuprotekta macitizens ayo. Ngavaprotekte mainterest emapoor citizens.